Chizvarwa chekuSouth Africa, muzvare Nosipo Regina Shilubane, vasvitsa mapepa kudare raMajor Street remuHarare nhasi, vachiti vanoda kuti muchato wavatsvangirai namuzvare Elizabeth Macheka umiswe. Muzvare Shilubane, vave mudzimai wechipiri ari kuda kuti muchato uyu umiswe, zvichitevera kukwidzwawo kwakaitwa nyaya yakadai namuzvare Lokadhiakari Matsenga Tembo. Mumapepa asvitswa kudare namuzvare Shilubane, vatsvangirai vanonzi vakavimbisa muzvare Shilubane kuti vachachata munandira wegore rino, asi vatsvangirai havana kuzozadzisa zvavakanga vataura. Mapepa aya anoti hama dzamuzvare Shilubane dzakaungana kuSouth Africa munandira, dzakamirira kuti vatsvangirai vazobhadhara mari yeroora, asi vakazoti vakange vabatikana nemabasa muhurumende yemubatanidzwa. Mapepa amuzvare Shilubane asvitswa kudare aya anoti vatsvangirai vakazofonerwa vakati vachazoita izvi muna zvita wegore rino. Mapepa aya anotiwo vatsvangirai vakaita mabiko ekubatisana nhumbi namuzvare Shilubane kana kuti engagement muna 2010 vachiti vachazochata nechizvarwa chekuSouth Africa ichi. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro, Magweta amuzvare Kare Matsenga Tembo akasvitsa chikumbiro kuna Major Street akapa vatsvangirai mvumo yekuti vachate namuzvare Macheka chekuti mvumo iyi ikanzurwe. Mutongi wedare raMajor Street vamunamato Mutevedzi vati nyaya mbiri idzi dzichanzwikwa pamwe chete mangwana mangwanani, zvitevera chikumbiro chaitwa nemagweta ari kumirira vatsvangirai panyaya iyi. Rimwe remagweta ari kumirira muzvare Kare Matsenga Tembo vaDumisani Mutombeni vati magweta avatsvangirai ari kuda kumboongorora magwaro asvitswa kudare nemagweta amuzvare Kare Matsenga pamwe nemagweta amuzvare Shilubane.
Mutongi wedu vamutevedzi vati tinofanira kupa magweta afirst nasecond respondent kunyaya takanga tichiita kuhighcourt mukana wokuti vaende through mapepers edu. Tanga tavasevha kumahofisi kwavo, but vataura kuti ivo havana kugona kumagashira vasati vauya kuno kudare. Saka tati hapana chakaipa, regai tivape mukana vaende through mapepers acho. Mangwana makuseni tosangana kumachambers kwemutongi, nyaya yonzwikwa, asi mutongi ataura kuti achada kudetermina position based on mapepers afailiwa aiswa pamberi pake. Zvichireva izvo kuti haasi kuda kuzonzwa isu tichikanda mashoko kana kuposhera mapoints kubva kumativi ese. Achada kuti angoverenga mapepa afailiwa nemaparties ese osvika pakupa werengedzo yake. Asi ati kana akazoona kuti pane need yokuti anzwe kuti paitwe maoral submissions neany party anozotitaurira.
Izvi zvatsinhirwa negweta ramuzvare Shilubane vaWellington pasi panodya.
Dare rataura kuti izvo vanhu magweta anomirira vatsvangirai neanomirira mukadzi ari kudaurirwa navatsvangirai vanoda nguva yekuti vakwanise kunge vachitarisa mapepa makwara atakanyora isusu tichipoka muchato uda kuitwa. Vakwanisa kunge vachikanda mapepa mudare kuratidza kuti havasi kugutsikana kuwirana nezvatiri kuda kuita isusu in terms of application yatiri kuita.
Vamutevedzi vati vachapa mutongo wavo mangwana mangwanani kuitira kuti kana paine anonyunyuta nezvavanenge vatura agokwanisa kukwira kumatare epamusoro. Muchato wavatsvangirai namuzvare Elizabeth Macheka wakatarisirwa kuitwa paRain Tree kuUmwinsdale muno muHarare nemugovera, uye vanhu vakakokwa kumuchato uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiri weMalawi amai Joyce Banda pamwe nemutungamiri weBotswana vaIan Khama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.